Sekuchara kwenda ngamboita masvondo apfura. Vamangudya havana dambudziko rakanyanya marenge nematambudziko atiri kuona muekonomi. Matambudziko mazhinji ari kukonzerwa neminister of finance. Saka munhu asina zvaari kunyanya kukonzeresa muekonomi haana masolutions akati mbi angakwanisa kuisa patable anotibatsira kuti nyika idzikame. Hongu tinoona kuti vari kuedza kumanager money supply kuseta matargets pakota yoga yoga kuti mari haifanofura percentage yakati sei 10% semuenzaniso. Asi zvese zvavanoita izvizvi zvinongoperera musango.
Nechikonzero chei?
Nekuti kubudget raminister of finance kune mari inosvika kuma $300 billion iri under capital expenditure inova 34.2% yetotal budget iri kuenda kuconstruction. Zvinova zvamunonzwa mutungamiri wenyika achitaura kuti nyika inovakwa nevene vayo. At what cost? Hakuna kwendakamboona pasi rese muekonomics kwaishandiswa short term finance tibudisa nebudget kugadzira infrastructure yakaita semaroads nemadhamu. Zvinoda long term finance, zvoda mari inotora makore 10 kuti ibhadharwe back asemenza. So yatingati mabonds.
Zvine dambudziko reizvi.
Saka zvikuitikani zvekuti vanhu pavari kupiwa mari iyoyi nehurumende, ivo macontractors acho vari kushanda mugrounda, vanonzi nyika iri kuvakwa nevene vayo, vanochitora mari iyi voenda kumusika mutema, vanotenga chii? Foreign currency, nekuti hadzisiri ngirosi, vanotodawo mari yakaomeswa. Saka ndo pari kuzonopamuka mvura manje papombi yavamangudya.